This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 15, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
South Africa inoti ichiri kuzeya nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvodzokera here kumusha kunonyorera mapepa matsva kana kuti kwete.
Vanoda kuva vatongi vedare repamusoro-soro vobvunzurudzwa.
Munyori ane mukurumbira muSouth Africa nepasi rose Nadine Godima anoshaya.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba vaudza dare reParamende reSouth Africa nhasi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvakapiwa mapepa anonzi Special Dispensation muna 2010 uye ari kupera muna zvitagore rino, zvinofanira kumirira nemwoyo murefu nezvedanho rekuti mapepa aya achaitwa sei. VaGigaba avo vanga vachiparura budget rebazi ravo vati danho iri richaburiswa mwedzi unouya. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mashanu zvakapiwa mapepa ekugara muSouth Africa. Asi pane kunetsana muParamende yeSouth Africa kuti hurumende yotora danho ripi.
Vamwe mudare iri vari kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kudzoserwa kumusha asi vamwe vachiramba. Vachipawo umbowo mudare reParamende nhasi, vanoona nezvehuwandu hwevanhu muSouth Africa vaPali Lehohla vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakawandisa pane zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi. Vati izvi zviri kubuda magwaro ane bazi ravo. Vati pavanhu vakapiwa mapepa ekugara muSouth Africa kana kuti permanent residence zvikamu maviri nemapfumbamwe kana kuti 29% zvizvarwa zveZimbabwe. Vativo pane vakapiwa mapepa ekufanogara kana kuti temporary residence zvikamu gumi nepfumbamwe pavanhu vose vakapiwa ava zvizvarwa zveZimbabwe. Asi vati havana uwandu hwevanhu vari kugara munyika izviri pamutemo. Mukuzeya nyaya idzi tabata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda tikavabvunza kuti sei vana veZimbabwe vakawanda vari munyika yeSouth Africa.
Tinoona kuti pane zvinhu zviri kunetsa Blessing kana tikatarisa kumusha kwatinobva. Political situation yekumusha haina kumira zvakanaka, uyezve tingati zveupfumi zvacho hazvina kumira zvakanaka. Saka nokudaro ndizvo zvinopa kuti nawe kuZimbabwe vaende kunze kunokwasha kune dzimwe nyika.
Nyayawo yemapepa inenge yanga isina kunyatsojeka mazuva apera aya kana kuti aya atingati mapermits. Zviri kufamba sei?
Ya, pachine zvinhu zvisiri pachena Blessing, asi tinotarisire kuti zvinhu zvichagadziriswa nokuti minister vaMalusi Kigawa vakataura kuti ivo vachagadzirisa nyaya iyoyo, especially takatarisa aya atinoti maDZP permits. Vakati ivo vanogona kuti vagadzirise vaextende kuda nerimwe gore kuita kuti zvinakire vana veZimbabwe. Nokuti vakati ivo vakatarisa kuti vanhu vakapiwa mapenisi aya vanosvika zviuru zvatingati mazana maviri nemakumi mashanu yatinoti pachirungu 250,000. Saka vakaona kuti ivo kana vakati vape vanhu ivavo mapermanent residence zvinhu zvinogona kunetsa pakuplana. Takatarisa upfumi hweSouth Africa uye nemagariro emuno muSouth Africa.
Muri kumboitawo here musangano nevakuru vemuhurumende yemuSouth Africa?
Iko zvino tiri kuti patakaita musangano semasangano akawanda, takati isu pane inonzi Zimbabwe Community of South Africa inotungamirirwa namabhena, ndo yatakapa kuti iyo ikwanise kuti isangane nehurumende yeSouth Africa uyezve vachitaurawo navapembo muhati kuti vagadzirise nyaya iyi yemapepa.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Boka reJudicial Service Commission of Zimbabwe nhasi ranga richibvunzurudza vatongi vedare repamusoro gumi vanoda basa mudare rekuva vatongi vedare repamusoro soro. Mudare iri muri kudiwa vamwe vatongi vatatu. Izvi zvaitirwa muguta reHarare pachitedzerwa bumbiro idzva iro rinopa veruzhinji simba rekusarudza vanhu vavanoda kuti vaite vatongi vasati vabvunzurudzwa uye kupinzwa basa iri kana vachikodzera neJudicial Service Commission ichishanda pamwe nemutungamiri wenyika. Pasi pebumbiro rekare, mutungamiri wenyika nekomisheni iyi ndovoga vaiva nesimba rekusarudza majaji. Asi bumbiro idzva rinoti veruzhinji ndo vanotanga vasarudza vavanoda, izvo zvakaitwa mumwedzi mishoma yapfuura. Vanga vachibvunzurudzwa vanosanganisira Justice Nicholas Matonzi, Vachinembiri Bhunu, Vachausungwe, Vasamuel Kudya, Lavenda Makoni, Happiness Joe, Susan Mavangira, Tendai Uchena, avanova vatongi veHigh Court pamwe chete nevekuLabour Court vaviri vanoti Justice Yuna Makamure na Justice Mercy Moya Machanga. Mukuru wevatongi veMatare vaGodfrey Chidya Usiku ndo vanga vachitungamira kubvunzurudzwa uku. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata gweta vaAndrew Makoni avanoti zvaakuitika pasi pebumbiro idzva zvinofadza.
Nebumbiro ranga riripo kare chaitika ndechekuti majaji aiapoindwa nemutungamiri wenyika zvichitevera kungotsvagurudzwa kwaanogora kunge aita hake yainzi iyo komishini inoona nekuapoindwa kwemajaji. Aingobvunzurudza chete kungotsvaga zvaanoda asi anga asingatarisiro kuti anotevedzera zvinenge zvichidiwa neJudicial Service Commission iyoyo, kureva kuti panga pasina maproper checks and balances anofanira kunge aripo paiapoindwa majaji. Taingonzwa kuti kune majaji achapoindwa nhasi saka vari kustate house vakutoapoindwa, totoona zvatobuda manyusepa kuti majaji aapo matsva pasina process yaitwa zvakanaka. Inoratidza kuti pave neconsultation yainge yaitwa vasati vapoindwa majaji iwayo. Asi tichitarisa bumbiro idzva remutemo raakuti izvo majaji asati apoindwa anonominetwa neveruzhinji zvichisanganisirawo napurezident nevamwewo vanenge vachida kunominata majaji aya. Anominetwa kudaro vochiitwa mapublic interviews kana kuti mainterview anoitwa paruzhinji. Panenge pane pano inenge ichibvunzurudza vanhu vachiteerera mbvunzo inenge ichibvunzwa izvozvo nemhinduro dzinenge ichipuwa nemajaji anenge achiinterviewa iwavo. So tinoona kuti zvikada pane shanduko yakati kurei kubva kuprocess yanga iripo kudhara kuapoinda majaji.
Saka mungati izvi zvinobatsira sei veruzhinji tichiona kuti ndivo vakanominata majajes aya anga achibvunzurudzwa nhasi?
Zvinobatsira pakuti ipo veruzhinji vakanominata ivaro nevamwewo vanoda kuti vazive nezvajaji iyeye vanoenda kwacho kuri kuitwa mainterview zvavo, vonoteererawo zviri kuitwa izvo, vaone kuti munhu uyu ari kuzoapoindwa jaji anokodzera here kana kuti haakodzeri. Nezvotiwo kana mutungamiri wenyika achiti ndazosarudza nhingi nananga kuti vave majaji, vanhu vanokwanisa kuti aiwa. Asi pamhinduro dzakapuwa nemajaji aya kana pamvunzo yaipuwa yaidzindova pano handingoti jaji yaikodzera zvidaro. Saka zvinoita kuti tisu sevanhu tine chokuitawo nekuapoindwa kunoitwa majaji nemutungamiri wenyika, nokuti ini ndinokwanisawo kutumirawo zita rangu kuti ndoda kuti nhingi aite jaji kana ashotlistwawo totomuonawo achiinterviewa. Kana akazoshayawo basa rakazowanikwawo nemumwe, atleast pari kuratidza kuti zvaitika pachena.
VaAndrew Makoni vanovegweta vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Sangano re Red Cross rinoti zvinhu mudunhu reGwanda kumatebeland South hazvina kumira zvakanaka zvachose munyaya dzechikafu zvinombopa kuti vana vechikoro vatadze kuenda kuchikoro. Munandira sangano iri rakakumbira rubatsiro kubva kunze kwenyika kuti ribatsire vanhu ava zvikuru munguva inopera zvekudya zvishoma zviri kukohwewa pari zvino. Red Cross inoti chinopa kuti Gwanda iziye nenzara inyaya yekuti mvura hainai zvakanaka uye vanhu vakashayawo zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita semafotereza nembeu. Zvinonziwo vamwe vanhu vave kutodya kamwe chete pazuva kana kudya michero yemusango nenyaya yekushaya chikafu iyi.
Vana vanosvika zviuru zvitatu vanonzi vabatwa nedambudziko iri zvekuti vanotombotadza kuenda kuchikoro. Urongwa hweRed Cross munzvimbo iyi hwakanangana nekuvaka zvibhorani, kupa vanhu mavhaucha ekutenga chikafu, kupa vanhu mbeu dzinobereka nyangwe mvura isina kunaya uye kudzidzisa varimi. Masangano anopa chikafu anoti zviri kunetsa kuwana mari yekubatsira vanhu vari kuyaura nenzara nenyaya yekuti vanopa rubatsiro vakawanda upfumi hwenyika dzavo haunawo kumira zvakanaka.
Mutauriri weRed Cross vatokumo Mazuruse vanoti vanga vakasungikana pataedza kuvabata kuti tinzwe nezvenyaya iyi. Asi bukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova nhengo yeparamende kuGwanda MDC vatandeko Zindi Mukandla kuti tinzwe mamiriro akaita zvino.
Nyaya yechikafu pari zvino inenge riri nani zvavo nokuti vanhu vakambokuwa zvishoma nene. Asi kana takutarisira mberi kwatikuenda zvinhu zvacho zvichati netsei nokuti nzara tikuona ichiuya nokuti hakuna chinogara zvachose especially panyaya yezvavakakuwa zvishoma nene hazvizvo kuita kuti vanhu vapedze gore rese vachine chokudya.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana vari kumbotadza kuenda kuchikoro nenyaya yenzara. Zvinhu zvakamira sei pari zvino uye remangwana munoona kunge zvichafambawo sei?
Pari zvino sezvandambotaura zvinenge zviri nani vangavepo vashomanene vakutadza kuenda kuchikoro. Asika semaonero andiri kuona inini nokufamba kwenguva vazhinji vana vechikoro vachatadza kuenda kuchikoro nokuti nzara inenge yapfunya chisero muno muGwanda district iri kuonekwa iriko iri kuuya.
Tochitarisawo zvamunoona vamukandla zvingaitwe nehurumende kuitira kuti mazuva anoteera vanhu vasaziye nenzara, chii chiroda kuitwa nechimbi chimbi?
Chokutanga ndechekuti hurumende atinayo iyi inenge iri kutadza kunyatsoronga zvakanaka zvirongwa zvekurima kaizvi. Matsaupe inzvimbo isina mvura yakakwana, saka chimwe chingabatsire paningi pakuti vanhu vawane chokudya vawane chikafu kumutsiridzira mairrigation schemes aiveko. Pakamboita chimwe chirongwa chainzi Give a Damn chaivaka madhamu madiki asi madhamu iwavo aichengeta mvura kuitira kuti vanhu vaitewo zviya zvokudiridzira muminda yavo. Saka hurumende inofanira kuti ione kuti vanhu vekumatsauth nekunogwanda vanowana mvura mairrigation schemes ari kwakati oo asi ese asiri kushanda nokuti hakuna zvinhu zvacho zvokushandisa. Madhamu amwe akatorwa nemvura akukurwa nemvura zese ari kunetsa nezvikwereti zvacho zvinowo futi iri kutoi haipana zvatimona zvari kuita. Government kana hurumende ngaione zvokuti mairrigation schemes aye kudhiraivepo anoshanda zve kuitira kuti vanhu vawane chokudya. Zvakare government ngaidzokere kambaya pataiziva kuti kwaiva nechainzi chinonzi Bain Reserve. Iye zvino matura egavhenmendi hamuna kana chiro zvacho.
Vaimbova nhengo yeparamende yeMDC vatandeko Zindi Mukandla vachitaura vari parunare Mubulawayo.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose rinoti chikwata cheBoko Haram chauraya vanhuwo zvavo vanodarika zviuru zviviri muNigeria gore rino, zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana vari vanhu vemudunhu rekumaodzanyemba reBono. Human Rights Watch inoti varwisi ava vakarwisa kanokwana zana mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino. Nzvimbo dzakarwiswa dzinosanganisira nzvimbo dzekutengesera zvinhu, chikoro cheunyanzvi, nhandare dzebhora pamwe nemba inoitirwa chipfambi. Sangano iri raburitsawo ongororo yaro nhasi. Zuva rimwe vanhu vakaona zvichiitika vachiti vanofungidzirwa kuti ndeve Boko Haram vakauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu mumusha weDile muBono. Vagari vemusha uyu vanoti varwisi ava vakaridzira puti kuvanhu vakapisa misha pamwe nezvivakwa zvemachechi mukurwiswa kwakaitwa musha uyo une vachitenderero vechikristu vakawanda.
Paramende zinyekenyeke muIraq yava pedyo nekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika mushure mekuwirirana kudoma nhengo yeparamende yechisuni kuva mutauriri weparamende iye. Nhengo inomirira Diala vaSalim al-Jobori vahwina chinzvimbo yechinhasi, asi hazvisi kuzivikanwa kuti izvi hungave hurongwa here hwawiriranwa mukusarudza chava mutungamiri wenyika pamwe nemutungamiri wehurumende. Pasi pechibvumirano chisina kunyoreranwa pasi kubva pakapindira America muIraq, vaSaddam Hussein vakabviswa pachigaro. Mutauriri weparamende agara ari musuni Muslim, mutungamiri wenyika ari muked, ukuwo mutungamiri wehurumende ari mushiite. Nekusarudzwa kwavaJobori, paramende ine mazuva makumi matatu ekusarudza mutungamiri wenyika uyo anozovewo nemazuva 15 ekubvunza bato guru muparamende kuti risarudze mutungamiri wehurumende kubva paumbwa hurumende.
Kunetsana pakati peRussia ne Ukraine kwawedzera zvakaipisisa nhasi, mumwe mukuru wemauto muUkraine achiyambira kuti nyika yake iri pedyo nekurwiswa neRussia uye kutane humbo wekuti Russia ine chekuita nekudonhedzwa kwendege yemauto inotakura zvinhu munyika iyi. General Mikhailo Kovalov, avo vanova muteedzeri wemunyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeUkraine, vati nyika yavo iri parumananzombe nenyaya yekurwiswa neRussia. Mashoko aya ataurwa panguva iyo Russia yakoka vamiriri venyika 17 kuti vashanyire muganhu weRussia neUkraine, uko Russia inoti zvombo zvakakandwa neUkraine zvakauraya munhu mumwe chete nemusi wesvondo.
Ino iStudio 7 munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutibata pachannelzi muchishandisa decoder reWiztek kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CHZim. Kana muri kunetsikana kubata, dzimai decoder renyu kwekanguva muribatidza zvakare, mosikana zvakare kuti munyatsobata chirongwa chechannelzim pachannel CHZim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti inoti www.channelzim.net. Gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaNicholas Goche nemusi wechina vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vevashandi pamwe nevashandirwi pamusangano unonzi wakakosha zvikuru weTripartite Negotiating Forum. Musangano uyo unonzi uri kutarisirwa kuziya nyaya yekuti nhaurirano dzemapoka matatu aya dzive mutemo kana kuti Tripartite Negotiating Forum Bill. Zvimwe zvinokosha zvinonzi zvichakurukurwa pamusangano uyu inyaya yekubatanidzwa kwemitemo inobata zvemabasa kuti ifambirane nebumbiro remitemo idzva uye mitemo yezvemabasa yepasi rose. Zvichasungwa mumusangano uyu zvinonzi zvichaendeswa kudare remakurukota iro rinotarisirwa kuzotarisa nyaya idzi. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru kuvashandi sezvo pari zvino pasina mutemo unosunga zvinenge zvawiriranwa panhaurirano dzetripartite negotiating forum.
Hurumende yaratidza kuti inota kuti titange kutaurirana, asi kwekutanga tinofanira kutenderana kuti mutemo inenge uchazoshandiswa tinoti labor act, sezvo munoziva kuti nguva yafura tange tichitaura kuti ungachinjinurwa sei. Saka tasvika pachinhano chokuti tinoti maprinciples dare riri pamusoro riongorore zvakaitwa nevari pasi. Gore rakapera takagara pasi takakurakura kuti ndezvipi zvingangochinjwa palabor act iripo. Saka ndizvo zvichakurukurwa and hurumende iri kuvimbisa kuti inoda kuti platform inoti TNF ingaitwa mutemo here riini, sezvo takaita new constitution, zvatirikuita izvo zvinoenderana nemurauro mutsva here, new constitution of the country. Saka ndizvo zvichakurukurwa musi wechina.
Pane zvimwe here zviri kutarisirwa kukurukurwa?
Tiri kutarisira kuti kana tazotenderana kuti tane tripartite negotiating forum iri pamutemo, tane labor act yachinjwa inoenderana nezviri kuitika pasi pose, ndipo patichinotanga kuisa maagendas ekuti sevashandi ndezvipi zvatiri kutarisira, rebusiness ndezvipi zvavari kutarisira, nehurumende ndezvipi zvari kutarisira. Saka hatisati tasvika ipapo kuti tikurukure, tingati nemaeconomic blueprints aripo.
Tinoona kuti muri kutaura nezvekuti muchakurukura nezvetripartite negotiating forum bill. Bill iri rakanakira vashandi nemutoo upi?
Makore ese aya tange tichingotaurirana, asi zvinobuda pakutaurana izvi zvinenge zvisiri pamutemo. Saka iyo zvino kana tripartite negotiating forum yamutemo, zvinoreva kuti zvinenge zvabuda ibapo zvinenge zviri binding kumabato ese aripo. Ndiko kunaka kwazvo kuti tinenge takutotaura tiri pasi pemutemo. Iyo zvino ndezvokutaurirana makore afura aya, zvinenge zvabuda ipapo munhu anga achingoregera kuteedzera izvozvo because anenge kusina mutemo unomubata.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet Moyo vari parunare muHarare. Taedza kubata vanomirira vashandirwi vajoni Mufukari vanove mukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, asi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo mutemo weTNF uchiti munyori mukuru webazi rezvemabasa vangoni Masoka ndo chete vanofanirwa kutaura. Studio 7 yakundikanawo kubata vaMasoka.
South Africa iri kuchema kushaya kwemunyori ane mukurumbira pasi rose Nadine Godma, uyo akashaya nemusi wesvondo. Godma anga ava nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Mwanakomana wake Hugo nemwanasikana wake Orian vakanga vaina amai vavo apo vakashaya vakarara mumba yavo kuJohannesburg. Mufi uyo akanyora mabhuku anodarika 15 pamwe nezvimwe zvinyorwa zvakawandisa akawina mubayiro weBooker Prize muna 1974 nebhuku rake rinonzi The Conservationist, iro rinotaura rungano rwemuchena wemusouth Africa anorasikirwa nezvose zvaainazvo. Godima akapiwa mubayiro weNobel Prize for Literature muna 1991. Rimwe remabhuku ake anozivikanwa zvikuru rinonzi No Time Like the Present rinotsanangura kutambura kwevanhu pamwe nemamiriro akaita zvikoro muSouth Africa. Godima anga ari shamwari yepedyo yegweta rine mukurumbira muSouth Africa vaGeorge Bizos.
VaBizos ndo vaive gweta raimirira mushakabvu Nelson Mandela nevamwe vavo apo vaitongwa muRivonia muna 1963-1964. Godima munguva iyi ndiye ainyora zvaiitika achizviburitsa kunze kwenyika, izvo zvakaita kuti utongi hweapartheid hushorwe pasi rose. Godima mumwe wevanhu vakatanga kuona vaMandela apo vakaburiswa mujeri muna 1990. Godima uyu aizikanwa nekurwira kodzero dzemunhu wese muSouth Africa akaroorwa muna 1954 na Reinhold Kaskarsira uyu aive mupoteri aibva kuNazi German asi murume wake akashaya muna 2001 ava nemakore makumi mapfumbamwe nematatu. Achitaura panepfenyuro ye 702 nezuro munyori ane mukurumbira muSouth Africa muchinafundo Wali Serote vakati zvinhu zvinosuvisa kuti South Africa aina kupa Godima ruremekedzo runokodzera serwa akapiwa nenyika dzekunze. Urongwa hwekuradzikwa kwake hausati waziviswa.
Munhau dzemitambo, Zimbabwe under 18 rugby iri muSouth Africa kumakwikwi eCoca-Cola Craven Week akatanga nezuro paMiddelburg Technical High School. Zimbabwe yakatamba neEastern Province Country District pamutambo wawo wekutanga uye ichatambawo mumwe mutambo mangwana. Mukuru wesangano reZimbabwe Rugby Vasifiso Made vanoti kunyange hazvo chikwata chavo chisina kuwana mukana wekugadzirira zvakakwana vanotarisira kuti chichatamba zvinonwisa mvura mumitambo iyi. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Vakomana yetu vakasimuka musefundo vakaenda kuMpumalanga South Africa vakatanga kutamba game ravo nezuro vakadyiwa neEastern Province Country District vakadyiwa 54-43 asi izvazvozvo masikuru zvayo kuti tatsina kwati kutamba tangotadza kuti tibatane first half yekutanga asi time second half takanyatsowaradza zvino tinokwanisa kutambawo mutambo ndokudhora mapunta akaanaka kuwana kuti siko pataida kunoti netsei gore negore nekuti patinoenda kumagames aCraven Week magames atinotamba isusu tichigadzirawo competition iyi anenge ari mashoma chaizvo saka tinoda kutarisa kuti makore anotevera tinoitawo maposition mateams anenge ati kwatiri kuti tikwanise kuti ticompite na iwako mane South Africa zvivai kuti South Africa wanenge wakusiko kupik kwawo time neisusu tangotangwa ngotangorendisizindimana June July taka kwatiri tatanyatsopika.
Mumwe mutambo wamuchange muchitamba muchautamba rini?
Atoso tinotambawo zvagare zvakanaka neequals county districts mangwana tapedza kudaro tikambofuwa 18 tichitambawo final game yedu tichitambawo nenamibia zvagare kune namibia kwacho namibia yagara ichitinetsa gore negore asi dc yetinoimba kuti tinovakunda sezvo vakomacho vanenge vatambawo magame 2 akativomainee vanogona ikoko ndofunga takungasowazive kuti matactics awo akamira sei asi titarisire kuti iyo pane grikwa zvemangwana tinovakundewo zvakare.
Zvakakosha sei kunge paine makwikwi iwaya akadai seCraven Week iri kuitwa muSouth Africa?
Zvakakosha chaizvo nekuti munozitambo iyi chaizvo chaizvo tinotarisira kuti gore negore zvichabatsirana nekuti vazive kuti vakamira papi muAfrica zvechine vamwe vechikoro zvinenge zvakati kusouth africa nekuti muzoti africa ndiwo tinge tinotarisira kuti ndiwagogonise south africa saka ndowatinoziva kutarisira kuti tiongoma vatambi wazoone kuone mascouts kuti vanhu vanokwanisa kuenda kumayunivhesiti aine munongana ikoko vachisapotwa nezvese zvinenge zviripo.
Matimi chikwata cheZimbabwe hachina kunyatsowana mukana yokuti icho chigadzirire zvakasimbarara sei makashaya mukana uyu?
Pane zvinhu zviviri zviripo. Chekutanga inigara tiriitsvaga manje neconing yedu ichiri kurikavha inotinetsei kuti tiwane mari kuti tiende kumatours nerekodhi yacho. Chechipiri paunder 18 chetaakuti mwana anenge autopedza chikoro kuti kana akutamba anything above that marules acho anosiyane.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Rugby Vasifiso Made vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari vanare muHarare.
Muchirongwa chedu chelive takuna 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevana vechikoro kuGwanda nedzimwe nzvimbo dzemunyika.
Titumirei matext message panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Yasuka ngwe. Tochimbotarisa hamusere nawo zvakare.
South Africa inoti ichiri kuzeya nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvodzokera here kumusha kunonyorera mapepa matsva kana kuti kwete.
vanoda kuva vatongi vedare repamusoro soro vobvunzurudzwa.
Munyora nemukurumbira muSouth Africa nepasi rose Nadine Godma anoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchanga muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Jonga na Chris Kandemire.